Mangwana naka naka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu mbudzi 29, 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nechiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Handione chanongoshamisa nekuti nyika dzakawanda dzanga dzinoro neshungu dzekuti dzirambe dzine ukama nesu, asi kungoti chete nyika dzakawanda dzanga dzine protest neutongi hwaMugabe.
China neBritain dzinoratidza kuti dzakagadzirira kuti dzidyidzane neZimbabwe.
Dr. Stems Munu akazvarirwa kuEngland, akafunda ikoko, akazouya muno ma1968 atochiremba kasi kubva angokwanisa kunyatsozvitsekedzera muvanhu muno.
Dr. Timothy Stems, avo vainge vari gurukota rezveutano, voitwa gamba renyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain vaBoris Johnson vari kupinda musangano wekudyidzana kwenyika dzemuAfrica nedzesangano reEU, kana kuti Fifth African Union, European Union, AU, EU Summit uri kuitirwa kuIvory Coast, vachitarisirwa kutaura nezveZimbabwe nevamwe vatungamiri kumucheto wemusangano uyu. VaJohnson vanoti pari zvino vari kufara nemashoko akataurwa nemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa ekuda kuvandudza zvinhu muZimbabwe. Vamwe vatungamiri vari kupinda mumusangano uyu vanosanganisira vaEmmanuel Macron vekuFrance, Chancellor Angela Merkel vekuGermany uye mutungamiri wenyika yeSouth Africa Jacob Zuma. Zvichakadaro, mutedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina vaShen Jiadong vari kusvikawo munyika nhasi murwendo rwemazuva maviri. Aka ndekekutanga China ichitumira gurukota kubva zvabviswa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. China ndiyo nyika yekunze inotengeserana neZimbabwe zvakanyanya. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday.
Handione chanongoshamisa nekuti nyika dzakawanda dzanga dzinoro neshungu dzekuti dzirambe dzine ukama nesu, asi kungoti chete nyika dzakawanda dzanga dzine protest neutongi hwaMugabe. Saka hazvisi kumboshamisa kuti dzimwe nyika dzakutotanga kutouya dzichida kutsvaga ushamwari nesu.
Asi mungati iyo hurumende yavaMnangagwa yaane mazuva mashoma-shoma yaita here zvekuti vanhu vangade kutanga kunyatsodyidzana nayo, kana kuti pachine mutambo pane zvimwe zvinenge zvichida kuonekwa kuti zvazadzikiswa here zvikuru nyaya dzekodzero dzevanhu idzi?
Rwendo rwatinarwo rwakareba. Padiki patafamba ipapapo tinoona gongo rangu ndeyekuti vaMnangagwa vari kuita zvinhu zvokufarirwa nevanhu. Vari kuratidza kuti iwo mashoko avakataura painauguration yavo vanenge varuda kubata chidzidzo ichocho chavakapa vanhu, nekuti tinoona kuti chombo achiri mujeri. Asi tiri kuvakurudzira kuti kusungwewo vakawanda maministers vakanga vari corrupt. Pane imwe nyaya yamataura iyoyi yekodzero dzevanhu, iyoyo ndoyatatananasoona kuti rediziwoti vachafamba negwara ripi. Asi tinovimba mazuva mashomanana anoteverayo kuchange kuine vanhu vakawanda vanenge vachida kuti vaapply kuti vada kuita vari kuda kutarisira. Tida kuonawo kuti vaMnangagwa vachatora chidanho chakaita sei panyaya idzodzo dzekodzero dzevanhu.
Vamwe vari kuti zvirango zvasvika nguva yekuti zvibviswe nekuti hazvishande, zviri kungokanganisa vanhuwo zvavo, kwete ivo vatungamiri vanenge vari muhurumende ava. Munoti kudiwo nemashoko iwayo?
Izvozvo ndingati nini, dai zvamboti mirei mbijana, ngativapewo mwedzi miviri kana kuti mitatu tinzwisise gwara rakanangana neutongo hwavo. Then after that then ndingati nyangwe ini pache zvangu ndinenge ndaakukwanisawo kuti ndisimuke ndichitaura kuti aiwo ngazvisimudzwe. Asi pari zvino apa naiwo mazuva mashanu aya chete naivava vaZulu patingabva tapa judgment Ndinomuka daita kamboka tisape timazuva mbichana.
Nyanzvi, nyadzi zvematongerwo enyika vapromise Sunday vari parunare muVirginia muno muAmerica. Zvichakadaro, bepanhau reHerald rinoti vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezi Lampoko vakapotera kuBotswana uye vari kuti vanoda kuregererwa kuti vadzoke kumusha. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaGeorge Charamba vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vaMpoko vakasununguka kudzoka kumusha uye havasi kuzosungwa. Rimwe sangano rinomirira vashandi vemaindustry rinoona nezvemhando dzemoto reEnergy Sector Workers Union of Zimbabwe rinoti chirongwa chemauto cheOperation Restore Legacy chakanaka chose uye chirongwa ichi chinofanira kuitwa makambani ehurumende akaita seZesa richiti mune uori unotyisa. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Munyori mukuru wesangano iri vaGibson Mushunje vanoti vanoshushikana zvikuru nezviri kuitika mukambani yeZesa. Vanoti uori huri kuitika mukambani iyi hunozivikanwa nemunhu wese, asi chinoshamisa ndechekuti hapana anoda kugadzirisa zvinhu. Vati vanyorera gwaro rine zvichemo zvavo kumukuru wekambani yeZesa vaGeorge Chifamba kuti vagadzirise dambudziko iri vachiti kana izvi zvikasaitika mukati pemaawa makumi manomwe nemaviri anotevera, vanokurudzira kuti paitwe Operation Restore Corporate Legacy mukambani iyi nemamwe makambani ehurumende. Vanoti ZESA iri kuita uori huri pachena vakapasa muenzaniso nyaya yamuzvina bhizimisi Whitney Chivayo, avo vanonzi vakabhadharwa mamiriyoni mashanu emadhora pabasa ravakatadza kuita. Vati vanofara kuti nhengo dzeparamende dzakaita saSeneta Monica Mutsvangwa vakatoona izvi vakashandisa humbo uhu pamosheni yavo yekubvisa vaimbo vemutungamiri wenyika Robert Mugabe pachigaro.
Chiri kunetsa imari iri kutorwa ichinopiwa atingavati mapoliticians, haungati Whitney Chivayo politician, asi politician. Mari iri kutorwa ichinopiwa mbavha chaidzo. Kampani yosara ichisafa, vashandi havachapiwa muhoro wakakwana, vashandi havachaitwi collective bargaining iri mumitemo inofanira kuitwa kutanga kwegore rega rega. Inoti ane 5 years yes, asi inoita collective bargaining, vanenge vachingochema kuti hatina mari. Mabhazi achingotengwa, anoenda padani kwaanoona bhazi rakanyorwa kunzi rakadonetwa nezesa kuna Grace Mugabe. Hapana asikadi kupa chirema. Kuremara, hapana anosarudza kuremara. Dai manager, mamaneja yeZesa achida kupa vanotambura ndiri vakadii kupawo ingusheni kuBulawayo.
Vatiwo zvinoshamisa kuti kambani iyi yaipawo basa rekushambadza kambani iyi kune kambani yavapsychology Mazivisa navaOscar Pambuka yeFruitful Communications, kunyange hazvo kambani iyi ine nyanzvi dzinoziva basa iri.
ZESA ine public relations department. Public relations department ndiri munotoshanda majournalist. Fulad Gwasira ndiye head we public relations department. Shepard Mandishidza is a journalist of note wamunoziva. Priska Uteta atitaure nyika yese inomuziva. Ivavo hatingati kana kuti titi kusaziva kana kuti kuziva. Kwainotorwa kambani yana psychology Mazivisa yana Oscar Pambuka. Kambani Oscar Pambuka na psychology Mazivisa marunning dogs yet. Muridzi wekambani ndiye Undenge nemukadzi wake Letina.
Vatiwo kunze kwaizvozvo pane zvimwe zvakawanda zvinoitika mukambani iyi zvisina tsarukano zvekuti kambani iyi yave kuwira pasi. Vatiwo vashandi mukambani iyi havachina kodzero uye kambani inoshandisa mamiriyoni nemamiriyoni nemadhora kurwisana nevashandi avo vanotambira mari shomanana. Hatina kukwanisa kutaura navachifamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vachitaura nekomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto nguva pfupi yapfuura, vachifamba vakabvuma kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka panyaya yeCommunications uye pavakazviona vakabva vangozvimisa. Mukuru wekambani yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company vaGillian Chinembiri vakaudzawo komiti iyi panguva imweyo kuti havasi kufara nekambani yavachibvayo iyo isiri kuita basa sezvange zvakatarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Timothy Stamps avo vakashaya nemusi wesvondo vakaitwa gamba renyika neZuro nePolitibiro yeZANUPF. Vakaenda kunozivisa mhuri nezvedanho iri ndiva Obert Mpofu vaSimon Kaya Moyo uye Dr. David Parirenyatwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Parirenyatwa.
chenge chakakodzera zvikuru. Dr. Stems munhu akazvarirwa kuEngland akafunda ikoko akazouya munomu ma1968 atochiremba kare kubva angokwanisa kunyatsokuzvitsekedzera muvanhu muno. Ende nguva iyoyo kwaiva kusati kwane independence, munhu aingorwisawo mapolicies aiva aitwa naana Smith kusvikira azopinda kuita kansela akazoita zvakare munhu akagara kuseat of Harare ari chiremba ikoko kuzogumisira mukuru mukuru weseat of Harare Health Services. Ndinofunga kuti anokodzera zvikuru dzava munhu akakwalifya akaita uchiremba hwake aine makore 21 years kubva akaita kwalifya aigona zvikuru, asi mabasa ake muno manje muno muZimbabwe ndo anonyatsoratidza kuti munhu igamba ndiye munhu akasenza nevanhu, munhu aida zvikuru nyaya dzekukwidziridza zveutano, munhu aifamba nenyika yese nenyaya yezveutano kwese aisvika, nana Binga, nana Gokwe, nana Siyakobvu, kwese ikoko aisvika. Zvekuti pondakasenza ndiri deputy wake ndopondakaona kuti izvozvo zvaanoita izvozvo zvino zvakanaka zvokuenda kwese 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 kwese. Ndakazvikopawo izvozvo, asi tinofungidzira kuti nyika yaita zvakanaka kumupa ugamba ihwo.
Tichitarisawo kuti imi ndimi maendesa shoko iri kumhuri, mungati matambirwawo sei?
Po tasvika kumhuri taona vadzimai vacho nevana vavo vatatu nemuroora, tikafara zvikuru kuti ivo vafara vachiti nyika yati kudziridza yakudziridza baba wavo, ende vanozvitambira nemaoko ese maivi. Vachitenda zvikuru kuna president vamunangagwa nepolitbiro yemusangano wedu kuti yavapa iyoyo status yekunzi national hero. Vazvitambira zvikuru.
Saka pane zvaziviswa here nezveurongwa hwekuradzikwa kwavo?
Vasara vachifunga semhuri kuti vanoda kuzvifambisa kuti zviitwe rini. Izvozvoangosvika potasvika apa mhuri ndo inenge yakutungamira kuti toda kuti zviitwe zvakadai, toda kuti zviitwe zvakadai. Hurumende inozongobatsira nenyaya yekuzoita maprotocol nekubhadhara zvinenge zvichida kubatsirwa nazvo, asi family ndo inoiswa pamberi kunyanya.
Mubvunzo wekupedzisira Dr. Parirenyatwa, mungatiudza kuti zvii zvingadzidzwawo nevamwe vanachiremba vari kutanga basa, kana vamwewo vane shuwiro yekuti vazoita vanachiremba muchitarisa nhoroondo yaDr. Stempsey?
Chekutanga ndechekutarisa kuti kuziva kuti chinhu chikurukuru kana uchiita uchiremba chikurukuru kukudza kuziva kuti murwere ndiye mukuru, noti iwewe murwere ndiye mukuru, ndiye anofanira kuteererwa. Nozvaigona vaStems izvozvo nekukwanisa kupa kuverenga, kuramba uchiverenga hauti kana wapedza uchiremba kuchikoro woti ndizvozvo ndaakutogogara, airamba achingoverenga uchinzwa kuti achinditi ko Devi article yakati waiona here, article iri mujournal yakati waiona here, ko yakadai wadi kurifea izvuku. So aigara achingoverenga.
Dr. David Parirenyatwa vange vari parunare muHarare. Komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission inoti haichada kushanda nezvimwe zvikwata zvakaita semapurisa kana mapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro wekomisheni iyi vaElasto Mugwadi vanoti bumbiro remitemo haritendere izvi, saka komisheni yavo inofanira kushanda iri yega yakazvimirira uye yakasununguka. Mukuziya nyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata vamugwadi kuti anzwe kuti chii chakaita kuti komisheni yavo ide kushanda yakasununguka.
Yes, takaudza parliament kuti tinoda kuzvimirira tega pakumonita maelections because ndo zvinotaurwa neconstitution. We are an autonomous body. Asi izvo makanzwa kuti zvinoda kuitwa in accordance with the provision yakaiswa muelectoral act after the 2013 constitution was promulgated. Inoda kutibatanidza nemapolitical parties nemapurisa kuti tizenge tine a committee inoongorora election electoral violence kana ichinge yaitika.
Changu ndonyanya shora apa chii?
Now we saw objection is, you know, we cannot be party to an association in political parties because most of the time they are the perpetrators of, you know, human rights violations of my elections. And if we are part of them, we are actually compromised in discharge of our mandate. That's why I thought it's not that we need in accordance with the constitution. In order to the Zimbabwe Human Rights Commission, it's an issue that without interference from any source.
Ko panguva yese yapfuurai manga muchinetseka here navanhu vanoda kupindira mubasa renyu.
Tanga tisinganetseki, i provision itsva inyuwani yakuda kuti itwe implement, saka isu tichitaridza kune vanoita mutemo maparliamentarians kuti hatigoni kuiimplementa sezvairi nokuti iri unconstitutional. Tanga tiri kutofungirwa kuti pamaelections ari kuuya yatinge tichifoma committee yacho iyoyo. No, hatiri kuramba manje.
Zvino kubatsirai papi kana mukapiwa zvamuri kutsvaka?
Zvatiri kukumbira, in fact hatisiri kukumbira, we are actually in English demanding kuti tirambe tiri sezvatanga tiri in accordance with the constitution. Zvinoita kuti basa redu ringe richienda mberi risina mumwe anopindira mariri, pasina interference yemamwe mabodies sezvinotaurwa neconstitution nemutemo wedu weZimbabwe Human Rights Commission Act.
Mune tarisiro yekuti zvichabudirira kuti mukapiwa zvamuri kukumbira here?
Tiri kungoti isu ino ngavagadzirise pakakanganiswa pakareswa mutemo weZimbabwe Electoral Act. Mutemo watinoda uri pamusoro peimwe mitemo yese kuti unge uchishanda ndiyo constitution yedu yeZimbabwe inoti iyo Zimbabwe Human Rights Commission ichange ichishanda yakazvimiririra iri independent from any other source.
Avo vanga varisachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Vateereri, tinokukokai nemusi wechina kuchirongwa chatichange tichipakura nguva dzinoti 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. pano panhepfenyuro yenyu yeStudio 7 pachange paine hurukuro dziri kukokerwa neVOA dzichange dzichinzi gwarare kuenda naro mberi. Munogona kuteerera hurukuro idzi pamasaisai anoti iwo 909 a.m. 4930 15580 6080 kHz shortwave nguva dza 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. nemusi wechina tichangezve tichiwanikwa paFacebook page redu reVOA Shona. Asi musakanganwa kuudza hama neshamwari kuti vauye ipo pano panhepfenyuro yenyu yeStudio 7 nemusi wechina nguva dzichiti 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. muchiti wana isu pa 909 a.m. 4930 15580 6080 kHz shortwave.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti vakarwa hondo vane zvinhu zvakawanda zvavanoda kuti zviitwewo nehurumende zvavakavimbiswa kare asi zvikashaya anozadzikisa. Asi vanoti vachiri kuda kumbopawo nguva kuhurumende itsva iri kutungamirwa navaEmerson Mnangagwa. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vaMahia.
Inini zvandofunga kuti zvinoda kukasira kugadziriswa chaizvo inyaya dzezvekurima. Zimbabwe upfumi hwayo hwakanyanya kurerekera kune zvinoitwa pakurima, saka panoda kuti pagadziriswe zvinoita kuti varimi vange vachikwanisa kuwana mari isingadhuri, vakaruridzirwa zvinhu kuitira kuti sandiwo vanoendesa zvirimwa zvavo, kana kuti pachirungu vanotaura vachiti primary and secondary industry. The secondary industry inonyanya kuwana zvainoshandisa kubva kuvarimi. Ipapo pakangoitwa izvozvo, ikonomi yenyika inokasira kukura. Ndo chichemo changu chandingave nacho kuna anonzwa kana paine ane simba kuti kutsvagwe mari kunyikawo dziri kunze kwenyika isingadhuri yokuti zviitwe izvozvo kuvarimi. Vawaniswe zvokurumisa matarakita nezvimwe zvakadaro zvisingadhuri. Upfumi hwenyika hwombotori makore mairi tisati tasvika patinoda, kwokuti Zimbabwe inyika inochine mukaka zvakare.
Tichitarisawo nyaya dzezveutano kune vakarwa hondo yerusununguko, muno muAmerica tinoona vane zvipatara zvevanhu vakarwa hondo yerusununguko kwavanokwanisa kuenda unorapwa vane health insurance kuti vange vachibatsirika nawo. Chii chiri kuitwawo kana kuti chii chamunofunga kuti chingaitwawo kugadzirisa nyaya dzezveutano idzi?
Regai ndikutaurire kuti panguva dzakapfuura pandandiri kuchikoro chandandichienda pandandozonyora thesis, ndakanzi ndinyore pamusoro pekuongorora zvezvakadzikadzika pamusoro pehondo yechimurenga nematambudziko akatarisana nevaguri vacho. Saka rakatsvagurudza ndikaziva zviri kuitwa vari kuamerica nedzimwe nyika zvakare. Asi ndinofungidzira kuti inini ndinozviziva, tine chekuassociation tichavanyorera gwaro rezvatinofunga isusu kuti dai zvikaitwa variri vorusununguko. Kunotova zvinezvipatara zvinonzi zvinono zviya zvekutaura navo kuchiona kuti utaura mashoko anoita kuti mindi dzake yavanoti pachirungu counseling nekuda kwenyaya dzestress dzavakawanda muhondo. Makliniks iwayo ariko iwayo. Saka zvinhu zvakaita saizvo zvinoda kuti zviitwe kuvarwere vorusununguko kuti vatu vanhu vaitezve. Zviya ndakambotaura newe kazulu ndichitaura about aborted program yaifanira kuitwa kana kuti yaifanira kuitwa muzimbabwe inoitwawo kune dzimwe nyika inonzi DDRR. D yekutanga ichimirira demobilization, D yechipiri ichimirira disarmament, R yekutanga ichimirira reintegration, D4 ichimirira reinsertion. Reinsertion inoreva kuti kunogadzikwa pakati pevamwe vanhu asi wakarehabilitatwa, kana kuti wakabatsirwa kusvika kupuhwa zvombo zvokurarama nazvose zvinoita vamwe vanhu vese, kuti urege kutarisa vanhu uchifunga kuti ndo vanofanira kukubatsira but uchizviraramira. Programu iyi yamugabe havana kuita zvakanaka. Asi ndinofungidzira kuti tichafanira kuti titaurezve nehurumende yedu kuti tione kuti nyaya iyi yakaperera papi. MaBritish papera hondo vakabatsira here vanhu vorusununguko kana kuti havana? Kana vakabatsira, mari yacho yakaenda kupi? Tochitangira ipapo, nokuti matambiriro dai waimbofamba mumaruva mukutarisa upenyu hwemakomredzi, newo wega unongoburitsa misodzi. Makomredzi anoda rubatsiro, makomredzi anoda kudiwawo nenyika kuratidza kuti vakaita chinhu chakakoshera nyika. Hazvisi kuitika zvese izvozvo, asi ndiyo hondo yatinayo. Tichaedza kutaurazve nepresidendi kuti chinhu chakadai chiitike, kuti makomredzi vafe, at least vambobatwa zvakanaka.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Makateerera kunhepfenyuro revanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Matanho makuru ange aitwa mazuva apera mukurwisa chirwere chemalaria anonzi nesangano reUnited Nations World Health Organization anogona kudzokera kumashure. WHO inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chemalaria huri kuramba huchikwira, asi inoti nyika dzakaita seZimbabwe, Madagascar neSenegal dziri kuedza zvikuru kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Asi WHO inoti dzimwe nyika dziri kukundikana dzinosanganisira Rwanda, Nigeria, Democratic Republic of Congo nedzimwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vari kupa vanhu vose vakaburitsa mari munyika zvisiri pamutemo mwedzi mitatu yekuti vadzose mari idzi kana kuti votarisana neJerry. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mashoko akaburitswa navamunangagwa anoti vose vakaburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo vanofanira kudzosa mari iyi mukati memwedzi mitatu kubva musi wa1 zviita kusvika mukupera kwakukadzi wegore rinouya, vachiti hapana anosungwa kana achingadzosa mari iyi munguva yakavatara iyi. Vamunangagwa vakaenderera mberi vachiti kana nguva iyi ikadarika vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo vasina kudzosa, hurumende yavo ichatora matanho akaomarara anosanganisira kusunga vose vanenge vachipomerwa mhosva iyi. Mashoko emutungamiri wenyika akatambirwa nemaoko maviri nenhengo yeZANU PF inomirira mberengwa West muparamende vaJoramu Gumbo. Vagumbo Awa vaive gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu muhurumende yava Robert Mugabe vakaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inoda mari iyi kuti ishandiswe pazvinhu zvinoita kuti nyika ibudirire.
Ini danho rakadaro ndinorifarira zvikuru nokuti rinoda kurakidza kuti tinoda kuti tishande chinda pamwe chete uyezve tione kuti zvese zvinenge zvakakanganisika munguva yazvakaitika kana tichikwanisa kuzvigadziridza tisina kuisana kumatare tiri tega ngatizviitei kuti nyika yedu ibudirire tiende mberi takabatana. Chingava chinhu chikuru chaizvo chakanaka chokuti kana vanenge vakaendesa mari dzavo panze nokuti mamiro anga aita panze munyika yeZimbabwe angorakidza sokuti vanhu vakawanda vanga vasisina chivimbo nemagariro munyika mavo. Saka vamwe vavo votofunga kuti zvinenge zvakatovanakira ndezvokugara panze. Saka nokuda kuti vanenge votofunga kutovakidzira panze mari dzavo, kuvaka dzimba dzavo, kuisa mari dzavo panze vachindokwavachazotizira nokuti munova vasingachikoni upenyu hwavakamira sei. Zvino matauro akaita president pavakagadzwa wokurakidza kubatanidza vanhu, wokurakidza kuti iko tofanira kuva norunyararo tivaka nyika yedu tiri pamwe chete zvisingarevi nebasa rokuti unobva bato ripi kana kuti rechechipi nezvavataura izvi zvinongoragidza mweya wokuti kana nepasi rese vanoona kuti aiwa vanhu vekuZimbabwe vanenge vafunga kuti vave nechinangwa chokumurudzira nyika yavo vakabatana vari pamwe chete. Saka ndinovakudza zvikuru samashoko akafanana naiwayo kana vaataura.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaConrad Gweru vakaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vatanga basa mune zvakanaka zvikuru sei panyaya yekurwisana nekuburitswa kwemari kunze kwenyika.
Zvaitwa nemutungamiri wenyika mutsva ndona soti chinhu chakanaka. Nekuti apa mukana ku tinoziva kuti Zimbabwe makore apfuura tingangoti 17 20 years dzapfuura idzi panga pane zvakawanda zvaitikwa nevatongi venyika. Mari dzaitorwa dzichiburitswa kunze nemaindividuals pamwe chete nemakambani akasiyana siyana. Mukana uyu unovapa kuti vange vachitinge tichidzokera tese tinotanga patsva kugadzirisa nyika yedu. Ndinoona kuti chinhu chakanaka chekuti chinge chiitwa nemutungamiri wenyika. Pedzezvo tinotarisirwa zvakare kuti achinge adaro vanhu vavo vakadaro vanotofara kuvaziva sevagari kuti ndivanani vaita zvakadaro kuitira kuti mukufamba kwenguva havazi vanhu vatinotarisira kuti vange vachirana makambanis akasiyana siyana. Vanofarawo kutorwa kana even malicenses uye kuti vasatombopinde mukati mehurumende vachitongawo. Toda kuti mupinde vanhu vakachena kuve nemakambani akachena kuti Zimbabwe tikona so tiri kutanga patsva hapasina Mugabe. Saka takuda kutanga patsva uye ngatange nevanhu vakachena.
Mupepeti webepanhau rethe Observer vaBarnabas Tondlana vanoti danho ratorwa navamunangagwa harise vamugabe panguva yakaoma kana vakaburitsa mari munyika panguva yavaitonga sezvo pakatorwa danho rekuti vamugabe havasi kuzosungirwa mhosva dzose dzavakapara. Vatondlana vanoti ivo vamunangagwa pachavo vanofanira kuratidza gwara nekuva ivo vekutanga kuita zvavataura.
Vamunangagwa varoda kuzvichenesa kuti tivati vakapinda muutongi vakaedza kuchinjinura zvinhu tisingazivi kuti naivo vamunangagwa havanawo here zvavakabuditsawo panze semaburawo kodza ndifunge kuti tingangoti vapfanha ava vaingobuditsa mari ivo vakangotarisa usina iye vanobuditsa. Saka naivavo gavatiwo ini ndadzorawo yangu 500 million izvi vamwewo vaidzora ma 2 billion.
Vane ruzivo nezviri kuitika muhurumende vanoti vamwe vakuru vakuru muhurumende vakaburitsa mari yakawanda kunze kwenyika zvinhu pazvakange zvomira nemusoro pasi peutongi hwavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tinotenda Thomas, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. China neBritain dzinoratidza kuti dzakagadzirira kutanga kudyidzana zvakare neZimbabwe mushure mekunge munyika magadzwa mumwe mutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa. Dr. Timothy Stamps avo vaimbova gurukota rezveutano vanoitwa gamba renyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare munguva pfupi inotevera. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina tungamilinkomo munhau dzeIsindebele.